manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 8 2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vanobuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Bato reCCC roparura urongwa hwaro hwematongero arichaita rikakunda musarudzo kana kuti blueprint. Vamwe vakuru muzano PF kusanganisira mutewedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga votsvagira bato iri rutsigiro nhasi. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato runopikisa reMDC vaDouglas Monzora vazivisa nhasi kuti vabuda musarudzo yemutungamiri wenyika sezvo vari kuti matare, Zimbabwe Electoral Commission nehurumende vari kuvabata neseri kweruoko. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo muHarare, vamunzora vati zviri kuitika munyika zvinoratidza kuti bato reZANU PF riri kushandisa matare neZimbabwe Electoral Commission ZEC kubira sarudzo.
Hongu kune 24 wakabvumirwa asi kune 87 wakarambidzwa. Saka tichitarisa gwara romusangano wedu zvakamirira musangano wedu, kana pachinge paitika zvakadaro tinoita yatinoti solidarity. Saka tabuda musarudzo idzi tichiita solidarity nevamwe vedu vakarambidzwa. Vazhinji vakarambidzwa vanga vari madzimai, vanga vari mayouth, vanga vari vanhu vasina mari yakawanda. Vamwe vacho vanga vari vanhu vasina mabasa, vanga vachida kupindawo musarudzo iyoyo.
Vamunzora vatiwo mari yebato ravo mamiriyoni matatu emayuro yavaida kushandisa pavaongorori vesarudzo vebato ravo kana kuti maagents yakatadziswa kupinda munyika nebato reZANU PF.
Tanga tapiwa mari yekuti tibhadharire mapolling agents edu muma polling stations anosvika 11,000 nyika yose. ZANU PF yakanovharisa mari iyoyo yaisvika 3 million euro yekuti epaite mapolling agents kuti sarudzo dzinge dziri dzakachena. Naizvozvo takaona kuti sarudzo idzi dzakabirirwa.
Vaenderera mberi vachiti kunyange havo ivo vabuda musarudzo, nhengo dzebato ravo makumi maviri neina dzicharamba dziri musarudzo. Mumwe vanhu ava vaurayai Mangwiro vaudza Studio 7 kuti
tine vatungamiriri vasingagari munharaunda, tine vatungamiri vekuti vanhu vari kurwadziwa mucommunity. So president vati aiwa chipfuurirai mberi muchitungamirira vanhu kumacommunities kwamunenge muri ikoko.
Asi vakafanira kubata chigaro chemushandi mukuru muZANU PF vaFarai Marapira varamba zviri kutaurwa navamonzora.
Isu tinongova respectawo kuti vabvuma havana chokutaurira vanhu. Ndima yavaitira makata vafunga kusuduruka. Zvimwe zvose zvinotaura aiwa hapangwa pamunondono pamusasa.
Gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanogara vachiudza Studio 7 kuti havapindire zvekumatare, uye ZEC inoti haiudzwe zvekuita nemapato ezvematongerwo enyika sezvo yakazvimirira. Hatinawo kukwanisa kubata vaWalter Chikwana, munyori weJudicial Services Commission, kuti tinzwe divi rematare panyaya iyi. Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsai Rwanya vati kubuda musarudzo kwavamunzora hakuna zvakunoreva nekuti makwikwi ari pakati pava Emerson Munangagwa nava Nelson Chamisa.
Whether my election aya anga ari free or fair kana kuti asiri free and fair, vamunzora havana chaabuda nacho. Sarudzo dzatinosadzakatarisirana nadzo idzi dziri pakati pavachamisa navamunangagwa, pakati peZANU PF neCCC. Zvangofanana nokuna Britain uko. Tinozvana zvemaconservatives. nelabor kuamerica kune mademocrats nemarepublicans ndo mamiriro akada kuita politics dzomuno
zvichakadai vamwewo vari kuda kukwikwidza sarudzo dzemutungamiri wenyika vasevia kasukuere vari mudare constitutional court mushure mokunge varambidzwa kukwikwidza nematare ehigh court nesupreme court zvichitevera chikumbiro chavalovedale mangwana vezanu pf chekuti vasabvumidzwe kumira sezvo vainge vasiri munyika kwemwedzi inodarika gumi nemusere ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin mangudla
Bato rinopikisa re-Citizens Coalition for Change pari zvino riri kuparura urongwa hwegwara rarichatora kana rikakunda musarudzo kana kuti manifesto. Urongwa uhu huri kuitirwa pamahlamutope kuvulawayo. Urongwa uhu huri kuenderera mberi pari zvino. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata mutevedzeri wemutauriri webato iri vaostalos Gift Siziva.
Nasi tiri kwaBulawayo kulauncha the Citizens Coalition for Change manifesto inonzi iyo the New Zimbabwe Blueprint. Iyo iri kuparwa nasi patenge tichitarisa urongwa hwekuti kana tavhoterwa muno muBulawayo muZimbabwe yese tichange tichiita zvinhu zvipi.
Mungatipewo here zvimwe zviri mumanifesto yenyu vaSiziva?
Programu yedu munyaya techitarisa nyaya dzegovernance kuti ndezvipi zvatichaita panyaya dzegovernance kumeka sure tinobuilda mastrong institutions patechitarisa nyaya yekumeka sure tinoita a proper separation of powers, rule of law, respect of the courts, kurestore dignity of the people of Zimbabwe and the working class nevanhu vese vemuZimbabwe.
Takambokunzwai kumashuroko muchibata nyaya dzekuzvikoro zvakamira sei?
Nyaya yesocial agenda kuti kana itavhoterwa seTCC nyaya dzinofanana nedzemakala kuzvikoro teta akubvisa takuwane program yekuti vana vese from grade 1 up to grade 7 ngavadzidze mahara hurumende ichibhadhara kuuniversity vozopiwa magrant as part of our education program.
Kuzvipatara tinombonzwa muchitaura kuti hakuna kumira zvakanaka. Imi muri kutii nenyaya dzezveutano mumanifesto yenyu?
Our health program tichaparura kuti tinoita sei kudzosera Zimbabwe back to the its commitment ya Abuja declaration and above kuti 13% of the annual budget yenyika ngaiende kuhealth. Those are some of the proposals atinadzo muharo redu rukuya.
Ndingadawo kunzwa panyaya dzekodzero dzevanhu apa pamahuman rights zvii zvamuri kuronga weimi?
Tiri kutarisa oso nyaya yekurestore marights emacitizens kuti kana vanhu vada kuratidzira ngavaratidzire. Hurumende haifani kuti ai hurumende yetsvimbo mugodzi kuvanhu vese vanenge vachida kuita maconcerns avo nekuraisa maissues.
Mutevedzeri wemutauriri webato reTCCC vaostalos Gift Siziva vari parunare kuvulawayo naIvan Zisininga weStudio 7. Zvichakadaro, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga nemutevedzeri wemunyori mubato reZANU PF vaKembo Mohadi vanga vachitsvaga rutsigiro nhasi pamberi pesarudzo. Kuti tinzwe zvizhinji, Ivan Zisininga abata mukuru muhofisi yekuburiswa kwemashoko muZANU PF vaFarai Marapira.
Isusi ZANU PF tirikugadzirira tino mufaro vanhu vari kubuda, vanhu vari kufamba nesu, vanhu vari kutitsigira.
Dziri kufamba sei gadziriro idzi?
Isusi sebato takaona kuti hatitungamidzwa munangagwa voga, asi tinotungamidza nevamwe vavo vanovatevedzera vanova vachivenga vamuhadhi nachairman chairperson wedu mai opa muchinguri. Ava vari kutenderera vachibetsera makampeini ari kuitwa napresident. Ndofunga munongona kuti marandi ose atiri kuita ari kuzadza vanhu ane mufaro nekuda kwemabasa aiitwa nesecond republic ichitungamira namunangagwa. Zvara 23 August yato tinonokera.
Titarisewo kuti mari idzo iri kuti kudii kuri kutendererwa uku kuchiitwa marali aya?
Tese pari kufamba vatungamiri vedu vachiadress shoko ravo rekutanga ravari kutaura ndereronyararo kuwirirana nekuyanana. Tiri kutaura isu kuti sevana vezimbabwe ngativei takabatana, ngativei nerunyararo kufunga zvakasiyana hakuiti kuti tinge tiri vavengi. Kufunga zvakasiyana ndo kunoita kuti nyika iende mberi, nekuti kusangana kwepfungwa dzakasiyana siyana nyika ichisimuka. Politics mutambo, hauwinine munhu wese kana anotohwina kana anotokundwa. Ngatigamuchirei zvinenge zvadaro zhinji. Tisati kana zvadaro zhinji zvisiri zvatinoda izvi, totanga kutsvaka nzira dzekuti zvaitikirei, toita segugwe kudambura makumbo.
Mukuru muhofisi yekuburiswa kwemashoko mubato rezano PF vafarai marapira vari parunare muHarare naIvan Sininga weStudio 7. Hurumende yayambira vari kutepfenyura vari mumatunhu kana kuti macommunity radio station kuti vachatorerwa maresinesi kana vakada kutepfenyura zvematongerwo enyika. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamusangano wevatori venhau mukariba, mumwe mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko, Dr. Nanite Silikuni, vayambira nepfenyuro dzematunhu kana kuti community radio stations kuti dzisanyore zvematongerwo enyika asi nezvebudiriro yenzvimbo yavanenge vakapuhwirwa rezinesi.
If the community radio station is now going to
kana community radio yave kutaura zvematongerwo enyika, iri kuzviisa pakaipa sezvo inogona kushandiswa nezvematongerwo enyika vozotorerwa rezinesi.
Vayambirawo vatore venhau kuti vasawedzere munyu pane zvavanenge vachinyora. Asi mukuru wenhepfenyuro yedunhu rekariba yekasambe bezi vaJohn Chirinda vanochinyaya dzose munyika dzinobata-bata zvematongerwo enyika.
Nyaya iripo inyaya yekungoti hatina kukwanisa kubudirana pachena kutsanangurirane zvizere kuti kana tiri kushandisa shoko rinoti politics zviri kuti kudii. Mukatarisa nguva yatiri macommunity radio stations ari kunzi tinge tichifanira kutaura kuti maelection anofamba sei, tichiita maprogramu anobva kuZimbabwe Electoral Commission kuda kuti vanouya vachikurukura nevanhu, achigoni kubviswa papolitics.
Mumwe mukuru weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC anoona nezvefakiridzo kana kuti research vaAndon Chikutsa vanoti kudhindwa kwemapepa yekuvhotera mutungamiri wenyika kwave kutoitwa kunyange nyaya yekurambidzwa kupinda musarudzo kwavasevhia pasi kuwere isati yapera kumatare.
We are printing the ballot paper, so we are on course to having the 23 August 2023 elections.
Zvino tatove kudhinda mapepa ekuvhotera, saka tiri kugadzirira zvakakwana sarudzo dzemusi wa 23 August.
Vachikutsa vanoti vave kumashure kwenguva vachiti matare akazobuda nemamwe maonero vakasikuwere vakadzoswa musarudzo, vanodhinda mamwe mapepa ekuvhotera. Asi vachitaura neStudio 7 mukuru anoona nezvesarudzo vautoile Sraigwana vati
so isusu the way we operate munongonyora maquestions enyu moendesa through our director public relations. That's how we operate, so I cannot confirm that.
Vachitaura pamusangano mumwe chete mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner Ponyati vakurudzira vatore venhau nevezvematongerwo enyika kuti vatevedzere mitemo yesarudzo.
Then you also have even the issue of maposters, but people want to put maposters on private premises, yet the electoral act is very clear, you need permission. But surprisingly kumidia wa musuti batsiro tibatsire munyore izvozvo kuti kana uda kusa posta pa private premises you need permission ya owner of that premise. Kana iye akaribvisa haana mhosva yaanenge apara. Kana kuti akanomhanyara kupolisi, police have got the right to come and say posta ngari.
Hurumende inoti pane vatore venhau kubva kumasangano anodarika makumi mashanu kubva kune dzimwe nyika vari kuda kuzotora nhau dzesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vechidiki vaviri Tafadzwa Manyanye wekuchiredzi naPraise Shama Maliko wekuhwange vakapiwa mubayiro weAnzisha Prize Fellowship wegore rino. Mubayiro uyu unokokerwa nemasangano eAfrican Leadership Academy neMastercard Foundation. Mutoro wedu wenhau Pasimon Dlovu anotipa nyaya inotevera.
Maanyanyo ya ni makore makumi maviri ni mavire kuberekwa na malikwa ni makore gumi ni mafumba mwe. Vakasaruzwa kupinta mchirungwa che Ansisha Price che Gorerino. Vavira vandivangwa veve shidiki vanoshika makumi maviri ni nanatu, 26. Vakasaruzwa Gorerino muduno resere Afrika. Chirungwa ichi chakanangana ni kusimu zira mabizimusi eve shidiki varipaka tupe makore gumi ni mashanu kusika makumi maviri ni maviri. Mali kwa noti ya nufara chose kutindie munu kazi wukutanga Zimbabwe kupiwa mbairo uyu.
Tino mzandine mfaru waka peta kuru kuru kwazo kuvandiri mkazi wukutanga kwa nisa kupinda Ansisha Price Fellowship. Nekuwana mbairo uyu mweka edu ya Zimbabwe.
Mali kwa noti kuwange anuitabizi musire kugazira chikafu chakaita sema heu kofi nezwimweo kuvakuma uyu izo anotindizo zwa kamuswita pa mbairo uyu.
Project edu ya ita titukwanse kuwana mbairo we Ansisha Price. Tino gazira jikazira rakasi ya nasiana kuvakumutu muyu. Tino sanga nisira drinkile muyu pamwecheti ne kofi muyu.
Maanyanya anotiwo mabasa ake kubatira varimi kuchiredzi ndi wakaita kuti awaniswe mukana uyu.
Project yakaita kuti tikwanise kusarudzwa muchirongwa ichi ndeye kuchokonyora ma small grain crops. Tino provide ma harvesting services kune varimi ve ma small grain crops anosanganisira mhunga, zviyo nemapfunde.
Maanyanya anoti anonza kufara chose nemukana uyu uye anovimba zvichasimudzira basa rake pamwe nekudzidza zvakawanda kubva kune vamwe vachasangana navo vemu Africa.
Ndinofara chaizvo nemukana uyu wandakawana upinda muchirongwa ichi nekuti ndinoziva kuti zvichandibatsira kuti ndikwanise kuscale project yatiri kuita, uyezve mukana uyu uchaita kuti ndikwanise kusangana nevanhu vakawanda vari muAfrica vanenge vane mabusinesses avo akasiyana siyana. Izvichitawo kuti ndidzidze.
Tafadzwa Chikwereti uyo ari muHarare akapinda Ansisha Price muna 2021 anoti chirongwa ichi chakamubatsira zvikuru kuvandudza bhizimusi rake neruzivo rweumhizha wakakodzera pabasa rake. Mumwe wechidiki Marvelous Nyongoro uyo akapinda Ansisha Price muna 2019 audza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakamubatsira zvikuru kuburikidza nemikana yemushandira pamwe nezvidzidzo zvakasiyana siyana. Kwemakore matatu anotevera vakasarudzwa ava vachapiwa rutsigiro rwemari inopfuura zviuru zviviri zvemadhora ekuAmerica uye zvidzidzo zvakasiyana siyana zvekukwenenzvera mabasa avo. Chirongwa ichi chakavambwa mugore ra 2011 nedonzo rekusimudzira vechidiki vane mabhizimusi akasiyana-siyana mudunhu reAfrica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Kune vechidiki kunyanya varuma dhorobha vanonzi vari kuita misikanzwa yekusangana panzvimbo dzakavanzika vonwa nekutora zvinodhaka uye voitawo bonde risina kudzivirirwa. Vari kunzi mapati aya ari kunzi mavhuzu pati, zvinonzi nenyanzvi dzeutano zvinogona kukanganisa upenyu hwavo. Tinzwe zvizhinji kubva kuna Tobias Mudzingwa ari muHarare.
Vechidiki ava zvikuru vanogara vega nevamwe vane vabereki vari kunze kwenyika ndivo vanonzi vari kuita mabira aya muchivande. Vechidiki ava vanobvisa mari pamunhu ega ega yekutenga doro nezvimwe zvinodhaka zvekuzoshandisa pamutambo uyu. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevechidiki vanoita mabira aya sezvo vasingadi kuzivikamwa. Asi mumwe musikana anogara kuHighfield muHarare, Fadzai Gwatinyanya, anorondedzera zvinoitika kumabira evechidiki aya.
Mutambo kana kuti chirongwa chinoitwa nevechidiki vanenge vachinyanya kuita bonde zvisina kubvunza na kuti sei wazoita nauyu kana kuti sei wazodai soo. Kunenge kuchitwa zvinhu zvakangosiyana siyana sekumwa doro nekushandisa madrugs nekuputa zvimwe zvavanoti shisha zvimwe zvavanoti mbanje.
Wechidiki anoshanda nesangano reAIDS Counseling Trust Decent Moyo anoti kune matambudziko mazhinji anogona kuwira vechidiki vari kuenda kumitambo yakadai.
Problem yatinayo drug abuse ndokwazviri kutangira vasangane zvavanenge vachiita zvese kuita nema drugs asingatobvumirwa nemutemo, ma drugs akafanana nana guka ana cocaine. Ende takatarisa nyaya iyi zvakare vana vari panjodzi zvakanyanyisa kutapurirana utachiona HIV and AIDS nekuti kana vasangana zvakadai vanenge vachiita bonde risina kudzivirirwa.
Kune vamwe vanoti zvose zviri kuitika izvi zviri kukonzerwa nevabereki vasiri kuchengetedza vana vavo. Asi mumwe mubereki anogara munzvimbo yeChuru vaShame Kanguni vanoti vabereki havana mhosva panyaya iyi vachipomerawo kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika.
Aini ndonangu sekuti vabereki vari right they are trying their best
kuti vasapote nekuseva vana vavo. But problem ndeye poverty. Munyika mune hurombo. Saka mwana angobvuma kuitiswa zvese zvese as long kuasangana naye anenge aine mari.
Nyanzvi munyaya dzeutano, Dr. Mishek Ruwende, vanoti vechidiki vanofanira kungwarira zvirwere zvinogona kutapuriranwa kumavhuzu pati uku.
Vanozopesera vechidiki vasingasagoni kugara vasingane zvinodhaka kana kupota zvinodhaka yatinoti addiction pachirungu. Ndochekutanga chechipiri zvinoita kuti vange vachiita zvinhu zvavasingakwanisi kuita kana vasina kunwa zvinodhaka. Zvakafanana nekurara wese pabonde vasina kuzvidzivirira. Zvinova zvinozvaisa panjodzi yezvirwere zvakasiyana-siyana. Kwete zvirwere zvakasiyana-siyana chete, asi zvinovaisa futi panjodzi yekubatira pamuviri pavasina kugadzirira.
Anotungamira zvirongwa nekuburitswa kwemashoko kusangano rinoshanda nevechidiki, Restudents and Youth Working on Reproductive Health Action Team, Muzvare Isabella Michael, vanoti ijana remunhu wese kupedza dambudziko ratarisana nevechidiki iri.
Tinokurudzira kuti mainjozi ese vanoshanda nevana vechidiki, chero kuzvikoro kwavanenge vari, chero kudzimba, ngatipei vana ruzivo. Tingagona kuda kuvavharira kana kuda kuzovapa mapunishment pekupedzisira nekuti vazoita zvisina kunaka, asi hapana chatinenge tagona. Prevention is better than cure, vanodaro nechirungu.
Mashoko aya atsinhirwa nemutauriri wemapurisa munyika, Assistant Commissioner Paul Nyati.
Tiri kuita toti awareness campaign, tiri kushanda pamwe chete nevezvikoro. Tiri kutoda kuti vabereki vabatane nesu kuti tisarambe tichiwana nyaya idzodzo idzo. Vari kuita mavhuzu pati kana kuti hamuri kuti masex pata, mutemo unoranga vanhu vakadaro nevari kupa dzimba dzacho idzodzo kana nzvimbo dzacho.
Sondo rapera, mapurisa akasunga vamwe vadzidzi vepachikoro chedzidzo yepasi vakanga vaungana munzvimbo yedziva rasekwa muHarare kuti vaite mutambo uyu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeBrazil Luiz Inácio Lula da Silva kutanga nhasi vari kukokera musangano wenyika sere dzine sango rakakosha reAmazon kuedza kutsvaga nzira dzekuti vari chengetedze. Nyika idzi dzakanyorerana chibvumirano chinonzi Amazon Cooperation Treaty Organization. America inoti yakaisa ziso rayo pane zviri kuitika muNiger mushure mekunge mauto enyika iyi akabvuta masimba aramba kudzorera pachigaro mutungamiri wenyika vaMohamed Bazoum, sezvainge zvataurwa nesangano remubatanidzwa wenyika dzekumavirira kweAfrica reECOWAS. America inoti yambomira kupa rubatsiro kunyika inozivikanwa neurombo hwakanyanyisa iyi. Zimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kunyange hazvo zvinhu zviri kunzi zvadzikama kana kugadzikana mune zveupfumi, mitengo yezvimwe zvinhu munyika ichakakwira. Izvi zviri kutevera mashoko esangano reConsumer Council of Zimbabwe ekuti mari inodiwa nemhuri nevanhu vatanhatu yakakwira zvishoma nezvikamu zvina nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 4.7 mumwedzi wachikunguru zvichienzaniswa nemwedzi wachikumi. Muna chikumi mhuri yevanhu vatanhatu yaida mari inoita 2.5 million Zimbabwe dollars, asi muna chikunguru mari yakanga yakudiwa nemhuri nevanhu vatanhatu yakanga yakwira kusvika pa 2.6 million Zimbabwe dollars. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kuwana simba kwedhora remunyika zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica kwakonzera kakugadzikana mune zveupfumi.
Saka tokona mitengo yechinzvizhinji especially commodities akugadzirwa nemamwe inputs anoimportwa kune dzimwe nyika taona mamwe acho achiti derere kuburikidza neappreciation ye local currency yatachiona. But zvinhu zvakaita semaservices zvinosanganisira nyaya yemawater and marets anobatwa nevanhu izvozvo hazvinyanyi kuaffectwa zvakanyanya nekuappreciata kwelocal currency. Ndosaka tiri kuona kuti in some cases zvimwe zvacho zvazvichikwira.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries, Dr. Callisto Jokonya, vanotiwo kana bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakambomira kudira mari mumisika, zvinobatsira kudzikamisa dhora remunyika.
Chikuru-kuru chavaratidza apa nechokuti icho, kana vakaramba vasingaprindi mari, icho kwadi kuti zim dhora yavo inostrengthena. Saka kureva kuti vanenge vaisa zim dhora shoma mumaketi inoramba ichikwira nokuti vanhu vanenge vaakuitsvaga. I think ndo basic economics dzatoziva tese.
Asi vanoongorora zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti kunyange hazvo dhora remunyika riri kunzi ragadzikana, mitengo yezvinhu masherofu haisi kutaridza izvozvo.
Tichiri kuona kuti zvinhu muzvitoro kunyange hako rate yekukwira yakadzika. Zvinhu zvichiri zvakakwira zvekuti vana veZimbabwe havasi kukwanisa kutenga zvinhu zvavanoda kuti vange vachirarama. Nekuti tikatarisira muzvitoro nedzimwewo nzvimbo tiri kuona kuti vatengesi vari kutengesa nemari dziri pamusoro.
Asi zvinogoneka here kuti zvinhu zvirambe zvakagadzikana sezviri kutaurwa izvi? Dr. Chitambara vanoti
challenge I think going forward ndekusustain a tight liquidity situation. Zvinogona kusabudirira nekuti zvichida pane nguva inoteera hurumende ichazoda kubhadhara angave macontractors vangave varimi mari ine chitsama. Saka izvozvo zvakaitika zvinogona kuitawo zvakare kuti exchange rate kana local currency depreciate. Hazvazvanyatsa kuzivikanwa kunzi stability true witness can it be sustained uye for how long.
Asi vashandi vari kuchema kuti kunyange hazvo zvinhu zviri kunzi zvadzika hazvisi kufambidzana nehomwe dzavo sezvo mihoro yavo ichiri pasi. Munhau dzemitambo, iye zvinotombotarisa zvabuda kumitambo yeFIFA Women's World Cup Australia neNew Zealand. France yarohwa Morocco 4-0, Colombia ikarohwawo Jamaica 1-0. Izvi zvinoreva kuti nyika dzose dzemuAfrica dzabuda makwikwi aya. Muchirongwa chedu cheLive Talk chevechidiki cheThe Connection na 8 PM nhasi, tiri kutaura nevechidiki nezvemamiriro akaita zvinhu pamberi pesarudzo, kusanganisira nyaya yekupondwa kwemumwe wechidiki weCCC uye zviri kuitwa nevechidiki kuzvisimudzira. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne7255 shortwave. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Ngonzora vabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Bato reCitizens Coalition for Change roparura urongwa hwaro hwematongero arichaita rikakunda musarudzo kana kuti blueprint. ZANU-PF yoita misangano yekutsvaga rutsigiro matunhu akasiyana-siyana. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokoneka nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiya mina Gibbs Dube.
Soku isika tisenda baku VOA.